vachipa uchapupu nasi kukomitiri kuvaongorora vamuiswa vabvuma kuti musangano wavakapinda wainge warongwa navatundia avo vainge vavimbisa vagodhadhi kuti vaikwanisa kubatsirwa nekomiti yezvemugodhi kuwana kontrakti yekuchera marasha kuwange, asi vamuiswa vati vakaudza vagodhadhi kuti havana rubatsiro rwavaikwanisa kuvapa uye vaifanira kunoona gurukota rezvemutemo sezvo kambani yewange Colliery yainge yave pasi pegurukota iri nekuti yainge yave kuvakiridzwa kana kuti reconstruction pachirungu. Vamuiswa vati vakarambidza vatundia kutaura nekuti munhu wavanoziva setsotsi uyewo munhu aimbenge apa umbowo kukomiti yavo maererano nezvaiitika kukambani yewange. Varamba kuti vakakumbira mari yechoko muhomwe uye vati vakakashamadzwa kuti vagodhadhi vaida kubatsirwa nemunhu akaita savatundia ivo vari munhu anozviitira mabhizinisi ake uye vachizivana nemutungamiri wenyika. Vamuiswa vaLeonard Zvikomba veZANU PF, vaPrince Vanda navaAmelin Ndebele veMDC vari kupomerwa mhosva yekukumbira zviuru mazana mana zvemadhora semari yekuti vabatsire vagodhadhi kuti vakwanise kuwana kontrakti kuwange, asi vese varamba izvi vachipawo umbo wokukomiti iyi vachikomba varamba kuti vakakumbira mari kuna vagodhadhi vachikomba vati vatundia vane chikwereti chavo chemadhora zviuru zviviri nezana remadhora ekuAmerica uye vakaenda kumusangano navagodhadhi sezvo vainge vaudzwa navatundia kuti vagodhadhi vainge vauya nemari yekuzovabhadhara. Vati vakaperekedzwa navasivanda navandevele kunotora mari yavo uye vainge vasingazive kuti vagodhadhi vaida kutaura nezvekuwange. Vativo vakazokoka vamuiswa sezvo vaiziva kuti vatundia munhu anoita zvechitsotsi. Vachikomba vabvuma kuti vainge vapa vagodhadhi akaunti yavo nokuti vainge vaudzwa navatundia kuti ndivo vaizobhadhara chikwereti chavo. Vati vanobva vese kugokwe navatundia uye vaitomboda kuvasungisa, asi vakuru vakati vasamusungisa sezvo ari mwana wekumusha. Vatiwo havasi kufara kuti vari kushungurudzwa nenyaya yekuti vatundia vari kuramba kuvapa mari yavo kubvira muna 2011. Vasivanda varambawo kuti vakakumbira mari yechoko muhomwe kubva kuna vagodhadhi vachiti vakaperekedza vachikomba kuenda kunotora mari yavo kuna vatundia. Vati vakatozoziva nezvenyaya yekuti vainge vakumbira choko muhomwe munyaya dzaibuda muHerald uyewo pavakashedzwa nemapurisa.
What I heard was from Mr. Tundia as we were walking down to the offices of Mr. Goddard saying that murunga vuma kubhadhara mari yako.
Nezuro vatundia vakaudza komiti kuti nhengo dzeparamende idzi dzainge dzisina kutsvaga chioko muhomwe kuna vagodhadhi, asi kuti vachikomba ndivo vaida loan kubva kuna vagodhadhi. Vagodhadhi nezuro vakaudza komiti kuti vainge vakumbirwa $400,000 navatundia ichinzi yaidiwa nenhengo dzeparamende idzi. Vati vakaramba kubhadhara mari iyi uye vakazonoudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo muhadhi izvo zvakazoita kuti ibude pachena. Vagodhadhi vakati vatundia vainge vakavaudza kuti vainge vatumwa nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise zvinhu mukambani yewange Colliery. Komiti iyi iri kutungamirirwa naIshe Charumbira yapedza kunzwa umbo nhasi uye ichazeya zvayanzwa yozonyora gwaro raichatura kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.